very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Monday, October the 10th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanganyahuye. And tonight on Live Talk, we are looking at the economy and a business meeting organized by the Microeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa, MEFMI, held in Washington today ahead of the IMF and World Bank meetings this week. Nasi muchirongwa cheLive Talk tiri kutarisa nyaya yezveupfumi panguva iyo makurukota ezvemari nevanoshanda mumahofisi anobata nyaya dzemari vari pamusangano weMicroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa, MEFMI, uyo uri kuitirwa muWashington DC parizvino. Gurukota rezvemari Vanthuli Ncube vange vakatarisirwa kuti vange vari pamusangano uyu, asi vanga vasipo pamusangano wanhasi. Regai tinzwe kubva kuna vaAndrew Bvumbe vatataura navo pamusangano uyu.
VaBvumbe, mungatitsananguro here kuti misangano yakadai yakakosha sei kunyika yeZimbabwe?
Zvamunoziva mose kuti pamunosangana nevamwe mumusangano dzakadai, tinenge tichidzidzawo zviri kuita vamwe, nyaya dzekuona kuti nyika yedu irikufamba zvakadii, tichionawo kuti zvii zvatingatore, zvii zvatingaregere kutora. Saka kusangana nevamwe zvakaonekwa zvakanaka kutonyika kuti nepatave zvinezvi tidzidzewo kune vamwe ka vamwe vekuZambia vari kuitei, vamwe vekuBotswana vari kuitei, vamwe vekuKenya vari kuitei. Zvinhu zvavo zviri kumbofamba sei zvakanaka, zveduwo todzidzire kubva zvakanaka. Saka ndosaka tiri pano ende tinoona kuti zvakatinakira kwazvo kuve pano.
Tinoona kuti imi muri muhofisi yedebt management kana kuti zvikwereti, mungati zvakamira sei pari zvino? Pane zvamuri kuita here kugadzirisa zvikwereti zveZimbabwe?
Hatine zvakawanda zvatiri kuita. Tichiona kuti tingaite here kutaura nemacreditors edu vatine zvikwereti navo kuti tobatsirana sei kuti tioneke tichiona kuti zvikwereti izvi zvabva or zvava zvishomashoma. Saka tinotaura nevashe vatine zvikwereti navo, ivo vakuru vakuru vana IMF, vana World Bank nana ADB, tikutaura navo. And then kwozoitawo vatine zvikwereti navo vendigiriki vemagavhumendi dzimwe dzekueurope, vekunana Britain, vekunana America, Germany, vese ava tikutaura navo tichiona kuti zvinhu tingazvifambisa sei. Iko zvino also pana president Adesina weADB ndiye akutungamira nzira yedu yekuona kuti tingazvifambisa sei neexperiensi yavo kuti vatibatsire kuti tifambe zvakanaka, tikurumidza kuti izvo zvikwereti zvedu zvioneke zvichidzika kuti nyika yedu ifambire mberi.
Asi zviri nyore here tichiona kuti nyika dzakawanda dzakatarisana nedambudziko iri?
Tinopindawo mundima yacho nekuti ka hatingasani tega. Tinongopresentawo zvinhu, tinoisa nyaya yedu patebho patafura tichinzwikawo kuti tiri kuita zvipi, tobvumirana kuti zvinofanira kuitwa tichienda mberi zvakafamba sei. Even kudhara kwakaitwa nyaya dzezvikwereti kuti dzizvigadziriswe, nyika dzakawanda dzaivemo asi kwakawanikwa chii nzira yekuti zvinoitwa sei. Saka ndinoona fanga iko zvino tave padyo nekuti tiona kuti nyaya yedu yakamira sei yezvikwereti.
Muchange muri kupinda here mumisangano yeIMF World Bank inoitwa pagore?
Hawangu yatinayo IMF ni ndeyekutanga, but tikangopedza pamasikatano takupinda munyaya dzedu dzatinenge tichitaura neIMF neWorld Bank nevamwewo vakasiyana-siyana. Tichaonawo vamwe vari kunze nenyika yeAmerica nevamwe vanoreprezentawo vanenge vachinyirirawo vendiriki ana Britain nevakadaro, vachichavataura navo tichinzwa kuti towirirana zvakadai.
Avo vange vari vaAndrew Bvumbe vanoona nezvezvikwereti muhurumende yeZimbabwe vachitaura vari pamusangano wanhasi muWashington DC. To discuss more about the economy, we are now joined via Skype by Mr. Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change, based here in the United States. And we're also joined, I understand, we have also Dr. Masimba Mabaza on the phone from Britain. Good evening, gentlemen.
Good evening, Marvelous. Good evening, Zimbabwe.
Yes, we are talking about the economy today. There are World Bank and IMF meetings that are scheduled for this week. How important do you think this is for Zimbabwe?
It's very important. It's critical that Zimbabwe is involved at this level. Obviously, there is a sharing of ideas that goes on. The only problem is when those ideas are shared, is Zimbabwe going to implement the ideas and is it going to implement them well? That has been our archives view, that we get involved at the highest level and we have the opportunity because of what we have in Zimbabwe. Zimbabwe is endowed with many mineral resources and we should be doing better in our economy. But unfortunately, that's not the truth. As you are seeing, our economy is running topsy-turvy. Pachishona anoti economy yedu iri kuita chamuramba mhuru. ZANU-PF na Emmerson na Mnangagwa vari kuedza kuitandanisa. Asa havasi kukwanisa kuibata nekuti ivo chaivo vaMnangagwa neZANU-PF havatozivi kuti voita sei. Chinozivikanwa hapana panyaya yeekonomi. Ndosaka muri kuona iko zvino izvi upfumi hwedu hwenyika hwatodzokera kupfuura zvawangouri panguva yavana Mugabe, kupfuura zvawangouri panguva yana Ian Smith. Saka tiri kuona kuti zvese izvi zviri kukonzerwa nenyaya yeuori huri munyika medu, nekuti togona kupiwa mari neIMF, topiwa maideas nekoe kwavari kuenda kunana Washington DC uku. Asi toenda kuZimbabwe, mari iye yanga ichifanirwa kunge ichishandiswa kugadzira nyika, kugadzira migwagwa, kuiswa muzvipatara, inotorwa yoiswa muhomwe, inozongonoshanda ishoma-shoma. Makanzwa vamakandiwa vachibvumirana nezvinoitwa neZANU-PF vachitaura kuti corruption iriko, asi kune corruption iri nani, yekuti imwe mari inoenda kunoshanda, imwe yoiswa muhomwe. Hatibvumirane nazvo zvakadaro izvozvo zvakataurwa navamakandiwa. Hatibvumirane nazvo zviri kuitwa neZANU-PF kuti inotora mari inenge ichifanirwa kushandira vanhu vachiisa muhomwe. Mabhizinisi vanouya vaya vanenge vaenda kunotsvaga kunana Washington DC nekunana Russia nekupi nekupi, pavanenge vaakuuya vari kunzi navamunangagwa tipei chioko muhomwe, vopa vamunangagwa chioko muhomwe. Takazviona zvichitaurwa mapepa nhau kuti chero nemwana wavo ari kuamiuya akatodzidzawo nyaya yechioko muhomwe iyoyo. Saka vanhu vese vari kuuya muZimbabwe vachida kuita mabhizimusi vanotanga vapa mari kuna vamunangagwa nevana vavo. Dai mari iyoyo ichienda kunyika zvaibatsira, zvino vanoisa mari iyoyo muhomwe dzavo. Saka munoona kuti chero tikaenda kunana Washington DC tikapedza mari yenyika tichiatenda maseminars nechii nekukumbira mari kuna na IMF, hazvina zvazvinobatsira. Tofanira kutanga tagadzirisa nyaya yeuori. Ngavaregedze kupa, vanhu vanenge vaba vaya vaonekwa kunzi vaba voenda kujeri, kwete zvekuti vakaba vacho mari vatinoziva ana Henry Tarushwaya vakabatwa negoridhe papa airport, asi hapana kana akaenda kujeri. Saka kana tika izvozvo ndozvinoita kuti nyika yedu irambe ichidzikirira. Ngatidzile, ngatigadzirisei nyaya yeuori.
Thank you. There we're hearing from Tawanda Zokora of the Citizens Coalition for Change. But let me now turn to Dr. Masimba Mabaza. You heard what Mr. Zokora of the opposition is saying. He's saying that there is a lot of corruption. So whatever comes out of the meetings that I had here in Washington really never comes to fruition. What's your take? Dr. Mabaza, if you're on the line. Hello? Dr. Mabaza, you can go ahead. Dr. Mabaza? Okay, in the meantime, while we wait for Dr. Mavaz, I think let's go to a report that was done by our reporter on the ground, Columbus Mavunga, talking about the economy while we are trying to get Dr. Mavaz from the United Kingdom, who he is here as on his behalf as ZANU-PF. But let's go to a report by Columbus Mavunga on the economy.
President Emmerson Mnangagwa said his government is busy working to ease shortages of food, fuel, cash and other essentials and to bring down skyrocketing prices that have hit Zimbabwe over the past 3 weeks.
All your real-time gross settlement RTGs, balances at banks and bond notes in circulation are safe and secure. There should be no pressure to exchange or to offload these balances, as government policy has not changed to warrant such anxiety.
Sifelan Jabangwe, who runs a protective clothing company in Harare, says businesses have been in a crisis over the past 3 weeks, mainly because of the local currency losing value.
When rates move like that, it becomes very difficult for business people to make decisions, because you don't know at what price you should sell your goods at, because if you sell at the wrong price, it becomes almost impossible to then restock.
He says current shortages are real as production levels have gone down and customers have bought all the goods that were on the market. He doubts companies are deliberately withholding products.
If there's anyone who's holding any product, it's probably because they're waiting to understand what they're doing. But I don't think there are many companies that are doing that. A lot of companies have actually run out of raw materials.
The heart of the issue is a lack of cash. Since Zimbabwe abandoned its own dollar in 2009, people have conducted most transactions in US, British, or South African currencies, all of which are in short supply. Mnangagwa said Monday that Zimbabwe will continue using bond notes, the money the government has printed for the past 2 years, to ease the cash shortage. But with the bond notes slipping in value, businesses may have to continue searching for foreign currencies to pay for the goods and raw materials they need to survive. Columbus Mavunga.
We were hearing there from our reporter on the ground talking about the economy, but I understand that we now have Dr. Masimba Mabaza on the line. Good evening, Dr. Mabaza.
Good evening, Mav. I'm sure I'm clear now. Can you hear me?
Yes, now I can hear you very, very clearly. You heard what Mr. Tawanda Jokora was saying as the opposition. He's saying that, you know, meetings like the IMF and World Bank are good, but for Zimbabwe, when people go back to Zimbabwe, nothing is ever implemented. What's your take?
Yeah, first thing, what I'd said was to say in the beginning, little brains burden the owner with the heavy work. What I'm simply saying here is Mr. Jokora here is not understanding the purpose of these meetings. The meeting does not mean we are getting money. We are getting ideas of how to improve our economy, how to run the country's businesses, how to cover the debts we have. It is an empowering meeting. It does not simply mean each time you attend a meeting, you leave that meeting with billions and billions of dollars. This is the reason why they always think that ZANU-PF is spending money. There is no money which comes out of the meeting. We make deals outside the meeting. Sometimes these mega deals will hedge into money, will hedge into profits, which is what we expect. But it does not follow that every meeting done means there's money coming. Again, we must not forget that Zimbabwe is economically struggling because of sanctions. This story of sanctions has been on for 2 decades. And unfortunately, the people who requested sanctions to be put on Zimbabwe, the CCC, which is now, which was MDC then, they pretend not to understand what they've done, the murders they've caused, the dangers they've caused to Zimbabwe. Our hospitals are closing. We cannot run a proper economy because we don't have a credit line from anywhere. And all is because people like Mr. Jokora and CCC are busy, obsessed with power. They want to be rulers, but they don't know what to rule. The country can never be in a good position if we are not working together as a team. We can only survive economical onslaught when we work together as a team. We must pull in the same direction as a country. Unfortunately, Mr. Jokora should learn, and CCC should learn from other countries. When it comes to their country, the opposition and the ruling party, they pull together. You never find an opposition of another country going out urging the country to be put on sanctions. So it is not proper to say that there is corruption in Zimbabwe. Corruption is there in each and every country. The corruption levels in Zimbabwe are not as high as Mr. Dogora is saying. He gave any particular reference to Mrs. Rushwaya. I will forgive him because he is a virgin on the issue of law. When you are arrested in Zimbabwe, you don't just go to prison. You are given a trial date. You will be tried. And then after that, the judge will make a decision. But trial dates are not available every day. There is backlog like any other country. Rushwaya's case is not over yet. He's still going to be tried over the smuggling of gold. And we can assure you, if he's found to be guilty, he will go to prison. Mm-hmm. We've got ministers who have gone to prison because of this. So corruption in Zimbabwe is actually being cultivated and watered by sanctions. Because of sanctions.
So if I can just hold you there, Dr. Masimba Mabaza, we're going to take a short break. Don't go away, and we'll be right back. I would like to come back on the issue of corruption and sanctions, but please stay on the line.
Gwirikwiti kana kuti measles, chirwere chinotapuriranwa chomuchipfuwa chinokonzereswa neutachiwana we measles virus. Utachiwana we gwirikwiti unoparadzirwa nemhepo, kuburikidza nekuhetsurirwa kana kuti kutaura uri pedyo nemunhu ane gwirikwiti. Vari panjodzi huru vanosanganisira madzimai akazvitakura uye vana vane makore ari pasi pemashanu. Zvitaridzo zvinosanganisira kupisa mwiri zvakanyanya, tumapundu twakatsvuka tunobuda pahuma twozopararira nemwiri wese, achikosoro chakaomarara, dziwa, maziso anochururuka mvura ari matsvuku uye manyoka. Kana gwirikwiti rapfuriridza, rinogona kukonzeresa chirwere chenzeve, kuzvimba kweurozvi zvokonzeresa kurutsa uye kuvhunduka vhunduka, mabayo, manyoka uye chikosoro chakanyanya. Kana maona zviratidzo izvi, endesai mwana kuchipatara nekukasika. Mashoko aya mawaunzirwa ne Community Working Group on Health in partnership with Ministry of Health and Childcare, World Health Organization and UNICEF.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. I will now give a chance to Mr. Tawanda Jokora, manzwa shanga shuruguta urwana Dr. Mabaza, panyaya ye uori, mungati po ufungwa zenyuere.
Kunyaya ye uori, apana cha wanoto mbuta ura wa Mabaza. Nekuti mumwe wacho ndovari kudya mari matumba amunoona aya imari dzevana veZimbabwe dzavanodya. Saka vanotongoramba vakamira kuda kupitira kuti varambe vari muhurumende, varambe vachidya mari. Dai kuina akasungwa zvinoonekwa, iko zvino vese vakanzi vakapinda mujeri vakapuritswa vadya mazimiriyoni emari ana vakawandisa. Hakuna kana mumwe chete ari kujeri, hakuna kana mumwe chete akaseva temu. Saka nyaya iyoyo ngavatonyarara zvavo. Gerga intaure nyaya vanogara vachingotaura kuti munhu weTCC akaonekwa aine murungu anzi ari kutsvaga masanctions. Yeya ivo vezanu ndovanobvumirwa kuuya kuzotaura nevarungu vekunana United Kingdom nana America vachitengesa nyika sezvavakaita izvozvi. Tikuziva tese kuti Zanu PF yakadzorera mapraze kuvarungu vachitorera vanhu vatema. China yatora minda yese, yatora maminerals edu ose. Ana Russia vari kupiwa. Kana kuine mutengesi muZimbabwe ari kuuraya nyika, akonzeresa kuti vana venyika varambe vachitambura zvavari kuita vachinhonga svosve nemuromo, iZanu PF iri kutengesa nyika yedu. Saka zvavari kutaura zvekuti vanenge vauya kuzotora maideas, hongu maideas vanotora, inopiwa maideas Zanu PF, asi haiyapinze paanofanira kuti apinde. Kana apinda nemari dzauya, mari idzodzo dzinodyiwa. Ndozvatiri kutaura isusu. Vakataura kare vanogara vachitaura mamega deals anonzi kwauya mamiriyoni akati, kwauya mamiriyoni akati. Izvozvi Zimbabwe ine external debt iri over $10 billion, an internal debt ye over $10 billion again. Mari yese iyo inenge yapinda munyika iri kuenda kupi? Hatina kwatiri kuona kwairi kuenda. Makaona muzvare padzai mahere mutauriri wedu anga ari muno muAmerica, ari kuWashington, ari kuDallas, akataura zvakanwisa vanhu vese vanga varipo mvura, achitsanangura kuti vachamisa vakapinda. Industries are going to be expanded, existing ones are going to be expanded, new industries are going to come in, employment opportunities will be created, roads will be built. You are my spaghetti roads. I want to go to the IT. I have a I told you, 42 years, vachipiwa mari nemanana IMF vachingodya.
Regatings where kubva kuna Dr. Masimba Mabaza veZANU PF vanzi vamabaza vadzokora vari kuti imi nevamwe venyu ndimi muri kudya mari yenyika. Tipewo pfungwa dzenyu.
Dzokora vadzokora ndive kuti kana vari kunze vasingazivi zviri kuitika muhurumende vanongofunga kuti munhu wese ari kudya ndodambudziko rebofu ukangotsenga mukana kunzi wadya nyama ipo basi vachauri kudya. Chekutanga ndechekuti muzvarifa dzai maheri
Dr. Mabaza, if I can just hold you there, I have a live caller. Let me take the caller quickly, but I will definitely come back to you. Hello, caller. Hello, caller. I'm not hearing the caller, so we'll carry on with you, Dr. Mabaza. You can go ahead. Dr. Mabaza? No, I can't hear the caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, makadi enyu.
Libre de magadi no.
Ay, watiri, wadi chuta wara nani murukupi?
Na, mwuta na, bizi wachi kututu ya kutu wani.
All right. Hey, nasi chuta wara hapa msoro penya ya ye ufumi wenyika. Tipe ufu mkwa zenyu.
Amuturi watu wari kwa hiri.
Aiwa vana kunge vari pa meeting ya NASA asi vanzanzi vari kuuya nekuti kune mamwe ma meeting ye IMF ne World Bank asi pa meeting ya NASA avana kukwanisa kunge varipo.
All right. Ndaida kuti ndaida kwanzwa kuti iyo mapolisi au ekuramba vachingodhinda mari vachingodhinda kudhinda mari nawani vadhinda dzine vapo takasotanga kubva kuma agrochep chakachinja chinyi. Yo daida kwa bunda kuti anti kurikona kana kuri kwezi 1001 ndiko kuchiti 1001 ndiko 23 kwezi ai 12 ivoramba kuti ndiko 23 anditi zvakangofanana nekuti nema agrochek yawo yaya kuti nekuchinja kwemari kwavanopika vari kuona kuti hapana zviri kuchinja vati vanongodzokorora semuproblemu iyoyo havanawo zvimwe zvavangachinja vakaita here.
Aiwa mashoko makukutu, tinokutendai chaizvo kola muve nezuva rakanaka.
Okay,
thank you so much. Thank you there to our caller who had a question actually for the finance minister, Thuli Ncube, who he was asking, hey, was he at today's meeting? Unfortunately, he didn't make it to the meeting today, but I understand he'll be in Washington this week for the IMF and World Bank meetings. So for now, we're going to go back to Dr. Masimba Mabaza. Go ahead. I had cut you short.
Thank you. The caller. If there is one reason which causes Zimbabwe to suffer economically, and that reason is sanctions, it does not matter how many times we've talked about it until they are removed. So if we talk about sanctions every day of our lives, it means they are affecting the country. And therefore, we cannot stop talking about them simply because we've talked about it for a long time. We can talk about sanctions as long as they are still piled on Zimbabwe. And therefore, talking about sanctions, we cannot get tired about it. We are actually tired of sanctions. We cannot breathe. And when we talk of sanctions, we are simply saying this is the major reason why economically we are getting down the drain. But furthermore, I was going to explain again that the corruption issues which my brother, Jokora, or Seguru Jokora, was saying, and I'll repeat it again. People like, we have got Minister Petronella Gagonye, she's in prison now. She was a minister, she's in prison for corruption. We've got some ministers who are in court. And what you must know is that corruption is a very complicated crime. So it takes a lot of time. It needs a lot of experience in the prosecutors and everybody who deals with the matter. So it takes long. But it does not mean that we have abandoned the people, the suspects. The suspects will be brought to book, as we are saying now. Now, my point is, Comrade Jokora would actually, if This is a lie. He must right now in this program condemn the sanctions. If they are not, if it's not their baby, if they are not the ones who are calling for sanctions on Zimbabwe, can he stand up now and say sanctions are dead? And can he advocate for the removal of sanctions? If he's a true Zimbabwean, if he's a Zimbabwean at heart, who is not only after power, but who is after people's power, people's love, and people's creativity in their life. Can he join the Zimbabweans and say, down sanctions, remove sanctions,
mm-hmm.
give Zimbabwe a chance to progress as a country? We have a problem.
Dr. Mabaza, can I just hold your thought right there? We have a live caller on the line. Hello, caller. Makadi, a new caller. Hello. Caller, my name dropped. I think the caller dropped, but let's carry on. Let me also maybe give the mic now to Mr. Tawanda Chokora. You heard Shuruguta or Wanava Mabaza, Varuta or Ivo Kuti, Daij Rangoja Viswa, Imimunase.
I think you heard recently President Nelson Chamisa addressing the issue of sanctions.
Mm-hmm.
That if there are any sanctions that are affecting the economy, of course, that they should be removed. But we cannot call for the removal of sanctions on individuals, which are the bulk of the sanctions that Mr. Mabaza is talking about. Travel embargoes on Emmerson Mnangagwa, on General Chiwenga, and many of the ZANU-PF crooks do not affect the economy. Reganyazo taura vanave Zimbabwe vanzwe. Ma sanctions zvirango zvepfumi zvinongogara zvihwandwa nazvo nevanhu veZANU-PF. Ndezvekuti vaMnangagwa vasaende kuUK. Ndezvekuti vachiwenga vasaende kunotora mari dzavo dzavakaisa kunana Switzerland. Hadzisi kuma industry eZimbabwe. Hadzisi kune zvinhu zvinoaffecta vana veZimbabwe. Mnangagwa akatadza kuenda kuUK zvinotadzisa kuti economy ishande sei. Iko zvinezvi taiona vaMnangagwa vakauya kuno vakatora ndege kuEurope yakabhadharwa almost $4 million. Vakaipirwe chii kana kuine zvirango zveupfumi. Vanoita mabhizinesi, vanoshanda neUK government. Iko zvinezvi muri kuvaona vari kuno kuAmerica. Saka masanctions acho avari kutaura ndeapi? Vanotenga mota dzinodhura dzemamillions nemamillions dzichibva kunyika dzacho idzodzo dzavanenge vachitaura kuti ndodziri kupa zvirango zveupfumi. Saka isu tinozviona kuti nyaya yeZANU-PF ndeyekuhwanda nemunwe vachitaura kuti masanctions ndo ari kuita kuti vanhu vatambure. Vana vaZimbabwe vanozviziva, vaakuzviziva iko zvino kuti uori. Corruption, izvozvi we have lost over $6 billion to corruption. Ndai mari iyoyeyo yakaiswa mumigwagwa, yakaiswa muzvipatara, yakaiswa muzvikoro, yakaiswa mumaindustry. Dai Zimbabwe iri kutori first world country. Asi mari yedu yese yatinowana kubva muzvirimwa, yatinowana kubva kumaminerals, iri kutorwa nevanhu veZANU-PF. Ngatitangei tagadzirisa nyaya yeuori. Chapanaa ndichitaura ipapapa kuti advocate maheri vangu vari kuTexas vaitotaura kuti vachamisa vane polisi yavo yezero tolerance kucorruption. Hakuna chero iri hama yavo, chero ari minista wavo, ari shamwari yavo. Panguva yedu isusi yeTCC tapinda muna 2023. Munhu wese anongoba, makavanzwa vachamisa vachitaura kudaro, wese anongoba anovharirwa.
Mm-hmm.
Wese anenge aita uori anovharirwa. Izvi ndozvinhu zvatatadza kuona kuna vaMnangagwa neZANU-PF.
Thank you so much, Mr. Tawanda Chokora. Unfortunately, I wish, you know, this was a football game and I would give extra hours, but that brings us to the end of our show. We'd like to thank all our guests and, of course, you, the viewers and listeners at home. Be sure to tune in again tomorrow. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye, in Washington, saying have a very good night, Zimbabwe.